kuvamwe wozvavo zuva ra 18 kubvumbi zuva rekurangarira kusunungurwa kwenyika kubva muudzvanyiri hweutongi hwevachena asi dzizvarwa dzezimbabwe dzinogara nekushanda mukotsvara dzinoti zuva iri haritina chiremera vadzosana patsanza avo vane makore makumi mana nemana vachirarama nechamuka inyama mufrancis town botswana vanoti zuva iri harichina chiremera nepamusana pemamiriro akaita zvinhu
saka zvinezvi chokupedzera pana chamuga changuzigarira tongorangara mudzi torangarira vamagamba akasira hondo tiri mudzimba dzedu takazigara rezo nokuti nyange tikada kuti celebrate mari yavada kufamba tinoiwana kupi tuye tikada kufamba kufamba tinoiwana kupi zuva chona zvinhu zvekutenga hatifanozotenga mumashopu saka hapana tiangorangara zva tiri mudzimba dzedu zvacho torangarira asi thesi nothing celebrate and we don't have the means of celebrate
kunyange hazvo vachizvitutumadza nenhoroondo yekurwirwa kwerusununguko rwenyika vablessing matiki vanoti chekupemberera hapana nokuda kwokusamira dzakanaka kwoupfumi nematongerwo enyika
independence hongu ichokwadi tinofanira kuidi kuicelebrata nekuti chokwadi zvakatora nguva uye vazhinji vakadii vakaluza upenyu hwavo asi manje zveyakarwirwa independence nyika tikatora zvetaitarisira kuti ndozvetichawana hazvisizvo saka izvozvo tiri kutochema kuti murungu aitove nani nyikuya aitove nani
chimwewo chizvarwa chezimbabwe icho chinodzidzisa pachikoro chevakoti mudhorobha refrancis town vagracious mutonhori vanoti nhamo yevana vezimbabwe ndechikwepa nefodya
vanhu vekumusha vachibuda mumusha vachiti vari kumbonotsvagawo magreen pasture nyika dzavari kuenda kana kwavafanira vati vabatsire iti impossible nekuti nyika idzodzodzo system dzavo dziri kufaila ichi vanhu vekumusha even though vamwe vachiuya vaine experience yekuti inobatsirawo pamwe nyika dziya dziya isu hatisi kusupport zativa uchiona dzimwe nyika uchiona vamwe vanhu ichinzwi mazanophobia
muzvaredzo ichikura avo vanoshanda vakazvimirira voga mukabhuroni vanoti rusununguko rwuri muzimbabwe harusirwe kupemberera nokuti vana vezimbabwe vari kudya nhoko dzezvironda
ticelebrate independence nokuti 1 hatina minda 2 hatina mabasa 3 zvipatara zvacho zvina mishonga dzidzo iri kuramba ichingodzikira gore negore uyezve uori huri kuramba huchiwedzera 5 vanhu vedu vari kuurayiwa kana vakati vataridze kuhurumende kuti ivowo havasi kuzvifarira zviri kuitiwa ende uyezve havasi kufurira negavhenmendi vari kupokana munowanika kuti vanhu vanopfurwa vachifa
zimbabwe yakawana kuzvitonga muna 1980 panguva iyo upfumi hwenyika hwainge hwakasimba asi nyanzvi munyatsi zvematongerwo enyika dzinoti kutadza kutonga kwehurumende yezanupf kwemakore akawanda ndiko kwakasiya nyika yava mamvemve asi hurumende yava yemasoni munangagwa iyo yakatsiva yava robert mugabe inoti yakazvipira kugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nokutonga kwejechetere ndakamirira studio 7 ndiri mufrancis town muno mubotswana ndini shingirai madhondo.